Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tunela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri, tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wemuvhuro nyamavhuvhu 19/2024. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vaimbove mumiririri weCCC kubinga North mudare reParamende, vaPrince Dube Kosibanda vamiswa pamberi pedare redzimosva nhasi vakanzi vagare muchirongo kusvika musi wechishanu. Asi mutauriri weZANU PF vaChristopher Mutsvangwa vari kupembedza kusungwa kwakaitwa vanopikisa nevaida kuratidzira panguva yemusangano weSADC. Vanhu vakawanda vanoti vave kutura befu nekusvika kumagumo kwemusangano wepagore weSADC uyo wakapera nezuro muHarare. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vaimbove mumiririri webato rinopikisa reCCC kubinga North mudare reParamende, vaPrince Dube Kosibanda vamiswa pamberi pedare raMajor Street muHarare nhasi vakanzi vagare muchirongo kusvika musi wechishanu kuti vanzwe kuti vachaburitswa muusungwa here kana kuti kwete. Mutongi wedare vamureva nazvo Gofa vati vachatura mutongo na11 mangwanani nechishanu. Vasivanda vari kupomerwa mhosva yekukurudzira vanhu kuita mhirizhonga kuburikidza nezvinyorwa zvavakaisa padande mutande reX neWhatsApp mumapoka ebato ravo reCCC. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata gweta ravasivanda vaAlec Muchadehama vanoshanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights.
Vakasungwa kuBed Bridge ndonga kusore nezuro ndobvazo zvizuro zvavachibva ikokoko kuya kuno kuHarare ndobva vapomerwa mhosva yekutizvo vainge vachipishedzera kuti vanhu vaite mhirizhonga muguta reHarare. Kana kuri kuti vakuru vakuru veSADC havana kunge vachitaura navaZimbabweans. Saka vanamuchuchisi nemapurisa vari kutizvo vasanda vakanyora paX mbozi Twitter mungati gwaro rokuti SADC kana isina kutaura nemaZimbabweans maringe nezvakaitika musarudzo tichasangana nayo mumigwagwa yemuHarare. Saka hatisi kuzochichidzirwa, tichapfiga Harare muna August. Ndozviri kunzi vakanyora paX hendro yavo vachiisa mumaWhatsApp group eCCC. Saka kuita kwavakaita ikuku hanzi izvo vaipishidzira vanhu kuti vazoita mhirizhonga muguta.
Saka kumatare nhasi zvafamba sei?
Saka nhasi vazomiswa padare redzimhosva pamberi pemutongi anonzi Maistreti Gofa vachipomerwa mhosva iyoyi. Saka nekuti achida kuti vakwanise kuti vatungwe vachibva panze tazoti isisu taakuita zvokumboti timboita nyaya dzebail kana kuti nyaya kuti vangabvisa here chibatiso chekuti vazotaridza kuti zvechokwadi vanogona kudi kuzodzoka kudare. Tabvumirana namuchuchisi kuti nenyaya yekushayikwa kwenguva ngatichizviisai muzvinyorwa, tiita sekunyora. Saka tichaindisa magwaro edu atinenge tanyora mangwana. Mutongi wozotura mutongo wake wekuti vasivanda votongwa vachibva kumba here kana kuti vombogara muchirongo. Izvozvo vaiti vachazozviita musi wechishanu vhiki iro rinere nakota past 11.
Iwo mutemo wemunyika maringe nekupomerwa kwavari kuitwa uku unenge uchiti kudii?
Chokutanga ukatarisa zvari kunzi zvavakanyora zvacho Apana kana chinombo tarza kuti vaipishidzira vurwere mirishonga. Chose saka mapurisa nanamuchuchizi vakuwedzera wedzera. Zvinhu zvisipo pane chava kuti chakanyorwa chacho. Saka chekutanga nechekutoti mhosva chaiyo handisi kutomboiona asi takuziva kuti chii. Pane vanhu vanenge vachiita sekuti vari kupokana nehurumende vanomuchuchisi namapurisa avo vari kumbunyikidza vanhu vachingopomera chimhosva ichochi chekuti waka
avo vange vari gweta ravaprince Dube Kosivanda vaalec Muchade hama vanoshanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vari parunare kuHarare. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa Commissioner Paul Nyati sezvo vange vasingadairi nare mbozha yavo, asi vachitaura nevatori venhaumo Harare mushure memusangano weSADC Summit, mutauriri weZANU PF vaChristopher Mutsvangwa vakapembedza kusungwa kwakaitwa vanopikisa nevaida kuratidzira panguva yamusangano uyu. Tabatawo mukuru wekufambiswa kwemashoko muZANU PF vafarai marapira kuti tinzwewo maonero avo panyaya iyi.
Chinoitika ndechekuti icho isu sebato reZANU PF tiri pasi pemumwe wenyika sezvinongoita umwe munhu wose. Hatina patinowanikwa tiri pamusoro pemitemo yeZimbabwe kupfuura ani kana ani zvake. Saka isu chatinongotaura ndechekuti anenge apara mhosva yake anosungwa namapurisa kwete neZANU PF. ZANU PF haina mapurisa, haina majere. Munhu anenge apara mhosva yake anosungwa zviri pamutemo oziviswa mhosva yake.
Asika vanotaura vanenge vachiti zvizhinji zvinoitwa izvi vanenge vachitumwa nemisebato riri kutonga.
Kutaura kwevanhu vanenge vasingadi kuti ivo chokwadi chekufamba kwavo chibude pachena. Munhu akatadza kuremekedza mutemo wenyika. Hatizivi kuti vanoti isusu tinotuma mapurisa sani, nekuti mapurisa ane mitemo yavo inovatsoropodzera mafambiro avanoita nemaitiro avanoita basa. Handifungi kuti iye paanosungwa anonzi takusunga nekuti tanzi tikusunge neZANU PF. Anotaurirwa munhu kuti iwewe takukusunga nemhosva yakati 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 inowanikwa mumagwaro emutemo wenyika. Saka uko kungotaurawo kwavanhu vanenge vachida kungopinza politics kwadzisingakwani, vozama kushunika mutemo pasingashunikiki. Mutemo imbambo, hakuna unogona kuudzura, hakuna unogona kuuvhenda, hakuna anogona kuudzupura kana kuti achanoda nawo.
Zvino zvakunongoita sokunonzi kunongosungwa vanopikisa nevamwewo vasiri vekubato renyu, imi kwenyu hakunawo here vanotaura nokunyora zvavanoda pamadande mutande ipapa?
Mutemo mutemo, anenge achikora mutemo anosangana nemibayiro yake yekunge afuna mutemo. Haushari kuti uri weopposition here, haushari kuti iwewe unogona kutoropodza here, haushari kuti iwe ndounotuka vamwe kupfuura vamwe vose muZimbabwe here. Kana wavhuna mutemo, mutemo unotoshandiswa pamugwaro. Saka tinongotenda munhu yeZimbabwe nomuyararo rwakaitika pamazuva atati nevaenzi. Tinoziva vazhinji vaizama kuti tiite zvinosvodesa tisekese nyika, asi tinotenda ruzhinji rweZimbabwe rwakaratidza kuti isu seZimbabwe tinoda kuonekwa mune zvakanaka dzimwe nyika, ende ndomaonekerwo atakaita. Zvinodadisa kuudzwa, tinozvitenda kumhuri yese yeZimbabwe.
Avo vange vari mukuru wekufambiswa kwemashoko mubato reZANU PF vaFarai Marapira vari parunare kuHarare. Vanhu vakawanda vanoti vave kutura befu nekusvika kumagumo kwemusangano weSADC wanga uchiitwa muHarare mukupera kwesvondo, sezvo vakange votadza kuita mabasa avo uye kufamba vakasununguka. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Mumwe wevari kuratidza mufaro kuti musangano uyu wakapera ndiamai Naume Gweshe vemuchinhoi vanorarama nekutengesa. Amai Gweshe vanoti nguva yemusangano weSADC vakarasikirwa nemari inosvika madhora ekuAmerica 150 kana kuti US $150 sezvo vaidzingwa mumigwagwa nemapurisa.
kana zvazvo samiti zvapera ngavachitisiyawo tirara mumwechitengesa sematengesa atagara tichiita masevezi edu akwirewo haakana ma150 chaivo pamutaitoita 3 hours 4 hours vakangodaiwo mapurisa todzoka togarawo totengesawo pamukamari kekuwana kwenda saka pamwe kutoshaya kekuendesa kumba kacho takatokanganisika zvisingaiti
izvo zvinotsigirwa nemugari wekuchegutu amai Lydia kufa kuripo vanoti michero nemuriwo zvavanotengesa zvinosvika madhora ekuamerica 100 kana kuti $100 zvakaora sezvo vaibviswa mumigwagwa ndokushaya vakatenga amai kufa kuripo vanoti vanhu vakanga vasingakwanise kufamba-famba sezvo vaitya mapurisa aingombeya mudhorobha zvakanyanya
haazvishiya zvakatisiringidza nekuti vanhu vanga vasingafambi vaiti
chavoatidi
kuonekwa anofamba
asi nhasi amai kufa kuripo vanoti zviri nani sezvo vanhu vakawanda vave kufamba uye mapurisa mashoma mudhorobha
vanhu vari kufambawo tikutengesawo zviri nani nosingachite mapurisa nekuti vanguva chikota ukaona mupurisa wakutoita kuti haafamwa vatoende
nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano relabour and economic development research institute of zimbabwe vaprosper chitambara vanoti panyaya yeupfumi musangano wesadak wakayamura munyaya dzekushanyirwa sezvo vanhu vakawanda vakapinda munyika vachibva munyika dziri musangano iri
Of course takaona nyaya tourism sector ichisimukira vanhu vakawanda vakauya munyika kubva from all the 16 SADC member states saka zvakabatsira economy yedu in terms of tourism
vachitambara vanoti chakakosha mushure memusangano kuzadziviswa kwezvibvumirano zvinoita kuti pave nekubatsana kwenyika dzemuafrica uye kudyidzana kwakanaka kwenhengo kunovandudza upfumi munyaya dzezvematongerwo enyika vaimbo vemutauriri webato recitizen coalition for change kana kuti TCC vaustarosi ziva vanoti musangano hauna chawakaunza asi kushungurudzwa kwenhengo dzinopikisa
vanhu vakasungwa vachishungurudzwa vachishungudzirwa nyaya yekuti SADC summit iitwe muzimbabwe
vasiziva vanoti musangano wesadhaki hauna kugadzirisa nyaya dzeuori kushayikwa kwemishonga muzvipatara kushayikwa kwezvekudya zvicharamba zviripo kusvikira pave nehurumende yakasarudzwa nevanhu mutungamiri werimwe bato rinopikisa redemocratic party vauraya izembe vanoti vatungamiri venyika dzesadhaki vakaita zvemahumbwe sezvo vasina kubata nyaya dzesarudzo yegore rapera
vakaita mahumbwe chaiwo chaiwo hapana kana vara rimwe rezvamatongerwo enyika romuzimbabwe vakataurwa nevanhu vesadhaki ava vakaita sokuti havatozivi kuti gore rapera kwakaitwa sarudzo dzisina kunaka idzo dzavakakanzura vakarasha kuti dzakabirwa zvemhando yapamusoro
vazembe vatsinhira zvataurwa navasiziva zvekuti hapana shanduko panyaya dzekutyorwa kwekodzero dzevanhu munyika asi mukuru muhofisi rinoona nezvekuburiswa kwemashoko mubato rezanu pf vafarai marapira vanoti vasiri kufara nezvakabuda mumusangano wesadhaki vashoma chaizvo sezvo vakawanda vari kufara nekuti zvakavandudza nekusimudzira mabasa ekushanyirwa kwenyika uye vemabhizimisi vakawana mukana wekuzivikanwa zvichaita kuti pave nekudyidzana kwakasimba mumabasa ekutengeserana ndakamirira studio 7 muchinoi ndini Nunura Jena
tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kurikotare zvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken vanoti yave nguva yekuti paitwe chibvumirano cheGaza chekumisa hondo pakati peIsrael nevarwi vechikwata cheHamas. Israel iri kuda kuti vanhu vakapambwa nevarwi veHamas vasunungurwe izvo zvichazounza kugadzikana kuvanhu vekuPalestine. Vablinken vari kushanya kuIsrael uko kwavaita hurukuro dzemaawa matatu nemutungamiri wehurumende vaBenjamin Netanyahu. Apo Zimbabwe iri kurwisana nekuderedza kupararira kwezvirwere zvinotapuriranwa nezvisingatapuriranwi, rimwe boka rezvizvarwa zveZimbabwe revanoshandisa mutauro wemaoko vanoti vari kusarira kumashure muhondo iyi nekuda kwekushomeka kwevane ruzivo rwemutauro wesign language muzvipatara. Ropafadzo Mapimidze anotipa nyaya inotevera.
Ambuya vatendai, mbuya dudzai gomo, vanoti vakadzidzisa musukuru wavo mutauro wemaoko kana kuti sign language munguva yeCovid-19 vachitevedzerawo zvavaiona zvichiitwa panguva dzenhau dzerurimo rweshishona pachivhitivhiti. Mbuya gomo vanoti zvinonyanya kuvanetsa ndezvokuti muzukuru wavo haatumike kunzvimbo dzakaita sezvitoro kana kuti afambe ari ega kuenda kukiriniki sezvo asinganzwe kutinhira kwedzimotikari noyambuka mugwagwa.
Inini chikechi chota zosamba ega manje inyaya yekuti ndinomutyira mota nokuti hanzi haana nzeve, saka ndinotoenda naye ndikasvika naye mukliniki atosvikotsanangura zvaro, anotaura nemasaini kwaanogona kuti musoro, anoziva kuti musoro, anogona kutaura kuti ndine flu, anotonzwa kuti flu kana dziri nzeve anotaura zvadziri kuita nemaoko ake achitotaura nemasaini language.
Mbuya gomo vanokurudzira vakuru vanoona nezvedzidzo pamwe nevezvikoro kuti vawedzere zvikoro zvinodzidzisa mutauro wemaoko pamwe nemakiriniki kuitira kuti vana vakaremara semuzukuru wavo nevamwe vawane ruzivo uye kuti vasafambe nzendo ndefu. Mukuru wesangano reDeaf Zimbabwe Trust amai Barbara Nyangairi vanoti kunyangwe hazvo mutauro uri kudzidziswa vasingakwanise kunzwa kana taura kudzimba uchibatsira kuti vanzwe zviri kutaurwa, dzidziso iyo handiyo inokurudzirwa, vachiti ikodzero yemwana wese akaremara kuti awane dzidzo chaiyo uye nekurapwa kumakiriniki nekuzvipatara nyore. Vaendera mberi vachiti vabereki vakawanda vakabva vamira kuendesa vana vavo kuzvikoro kwavanodzidziswa mutauro chaiwo wemaoko munguva yakambovharwa nyika nechikonzero chedenda reCovid-19, apo vana ava vaigara vakavharirwa mumba.
Hatitorina kana syllabus yesign language, saka vabereki vanosaina chii pavanenge vachidzidzisa vana ava? Zvinhu zvinotipa kusvikana zvikuru. Tichitanga COVID-19 vanhu vasinganzwe nekutaura vakanga vasinganzwe zviri kutaurwa, asi tiri kufara zvikuru kuti mazuva ano hurukuro zhinji dziri kuitwa dzimiparukiswa sign language interpreter kuti vakwanise kunzwa zviri kutaurwa.
Amai Nyangairi vanoti vabereki vasingaendese vana vakadai kuchikoro vanofanirwa kusungwa nemutemo, vachiti chikoro ndiyo nzira imwe chete inokwanisa kuvandudza upenyu hwevana ava kuitira kuti chero vakazoenda vega kuzvipatara vanokwanisa kutaura nemutauro unozikanwa wemaoko kana kuti sign language. Asi mbuya gomo vanodzoka vachiti muzukuru wavo anogona chikoro chaizvo, asi ivo semunhu asina pekugara pavanoti ndepavo vanochinja pekugara nguva nenguva, izvo zvavanoti zvinozovhiringidza dzidzo yemuzukuru wavo.
Kuchikoro kwaaka kwaienda vakatozvinzwisisa kuti inini ndaakutobva naTendai nenyaya yekuti ndanga ndisisina nzvimbo yekugara, saka kwandakauya zogara mota yaTendai inoperera pawaitahosi. Inini kuti ndigona kumuka naTendai kuti ndiende naye pawaitahosi handikwanise, bhozi vanokwirwa kuni, saka ndakabva ndangotaura Tendai ndaakunogara naye, vachibva vangoti zvakanaka aya asi dachi dzine nzvimbo kuno kudhuze.
Nyanzvi yezveutano amai Auxilia Tembo vekuWaterfalls vanoti mbeveve nematsi vane kodzero dzekuzvitsanangurira zvirwere zvinovanetsa pasina anoturukira, uye vanokurudzira vana chiremba naana mukoti kuti vadzidzirewo mutauro wemaoko kuitira kurerutsa dambudziko iri muzvipatara nemakiriniki. Muna 2020 masangano matatu anorwira kodzero dzevasingaoni pamwe nevasinganzwe nekutaura anoti Center for Disability and Development, Deaf Zimbabwe Trust pamwe neZimbabwe National League of the Blind akakwirira hurumende pamwe nenhefenyuro yeZBC kumatare achida kuti pave neruzivo rwuri maringe nedenda reCovid-19 munzira dzinokwanisa kunzwika nyore nenhengo dzavo. Zimbabwe yakasaina chibvumirano cheUnited Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities mugore 2013, asi nyanzvi munyaya dzemitemo pamwe neutano dzinoti zviga zveUnited Nations izvi hazvisati zvaiswa mumitemo yenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ropafadzo Mapimidzi.
Mochirongwa, chedu chatino tarisa zvirikuitika muno muAmerica. Nasi tirikutarisa gungano guru rebato ririkutonga reDemocratic National Convention ratanga nasi mudhorobha reChicago mudunhu reIllinois. Musangano uyu uchapera nemusi weChina. Dzimwe dzenyaya dzirikutarisirwa kuzeiwa nezvadzo ikodzero dzekubvisa pamuviri kwaana amai, kusarongeka kweupfumi munyika uye hondo yeHamas neIsrael. Kuri kutarisirwawo kuva nevaratidziri vebato rinopikisa remaRepublicans. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata vanoongorora nezvematongerwo enyika vari mumiririri wesangano reNational Democratic Working Group muno muAmerica vatafadzwa munjanja.
Ndo pawacha nominator officially amai kama Kamala Harris kuti azoamirire se presidential candidate muma elections ekuherino. Munoona background yacho yakasangana nekuti mutungamiri wenyika ino wa Joe Biden wanetswa newanhu weDemocratic Party kuti aiwa chizororai. Wakabvuma. Mukubvuma kwawakaita wakaappointa amai Kamala Harris. Amai Kamala Harris wachiappointwa pakawane kufashukira kwemufaro muAmerica munomu kuma Democrats. Zvichisanganawo vanhu vanobva marudzi akasiyana siyana vakafarira nomination iyi. Kusvika pazuva ranhasi, Mike Kamala Harris watopamberi pemukomana anonzi Donald Trump tichitarisa anonzi mapolls awanenge achiita.
Tichitarisa mafambiro ari kuita nyaya idzodzi dzekutsvaga kwavo rutsigiro, inyaya dzipi dzamungabata dzamunoona sekuti ndo dzichanyanya kutaurwa nezvadzo kumusangano?
Inyaya yekuti utungamiri waMike Kamala Harris uchaunza runyararo munyika yeAmerica munomu. Kunyanya-nyanya panyaya dzemutemo nepanyaya yematongerwo enyika. Vanoona kuti pane contrast pana waDonald Trump wanenge wane kachitsotsi kaanenge achiita. Saka vakuda kurakidza vana kana kuti vagari vemuAmerica kuti aiwa, isu tini bato richagadzirisa rule of law nedemocracy muAmerica.
Tanzwawo mahunga-hunga Karunyere kupeke kuti kune vari kuunganawo vari kuda kunoratidzira ikoko. Ndanzwa vachibata nyaya dzehondo yekuGaza nezvimwe. Munoona zvichapera zvakanaka here?
Ndinoona kuti zvichapera zvakanaka. Ndinodaro nekuti iyo hondo iyi kwakaita kuungana kwevanhu muzvikoro kuWashington DC kwakasiyana siyana. Saka wakazo understanda kuti aiwa regai vanhu varatidzi. Saka vanenge variko asi mapurisa vanenge variko vachida kuchengetedzawo runyararo munguva yeconvention.
Avo vange vari vanoongorora nezvematongerwo enyika vari mumiririri wesangano reNational Democratic Working Group muno muAmerica vatafadzwa munjanja vange vari parunare kuTexas makare muno muAmerica. Kuru vanoti ngaibviwe paruzhinji. Ndozva tinoita pastudio 7 muchirongwa Live Talk kubva muvhuro kusvika chishanu tichikurukura nezviri kuitika munyika nepasi rose. Hurukuro dzine hudzamu nenyanzvi mune zvematongerwo enyika zveupfumi, zvekurima, zvevechidiki, zvemadzimai nezvimwewo. Chipiri tinoita izviya.
Hakuda ni anonzwa muine nitavo kancuve tichizeya nyaya dzevechidiki ndichiti let us connect muchirongwa The Connection.
Kupa chitatu hapa.
Tiritose muchirongwa Diaspora Forum. Tichibata nyaya dzinechekuita nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Muineni Jonga Kandemiri kaviri pamwedzi tichiita majana nemumwe wangu mutungamiri Nkomo.
Kuchina kunei?
China ndechemadzimai panyaya dzebudiriro yemadzimai muchirongwa. Ngatikurukurei madzimai. Muineni wenyu Marvelous Mhlanganya huye tichiita majana nemumwe wangu Standakile Mhlanganya.
Ngatisanganei paLive Talk na 8 o'clock masondo ose kubva muvhuro kusvika chishanu paStudio 7 yeVoice of America paRadio, Facebook nepaweb page inoti www.voashona.com. Iko zvino yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Magadi pa studio ndi James pa South Africa. Ndine kanyaya kadiki diki vakomana ve studio imi munoti panhau. Tokumbira kuti muyeuke kuti chamakaregerwa kupiwa license kuti mutepenyure muri muZimbabwe chii chinotipenyura muri kuAmerica. Tobva ipapo kumaZimbabwenzi ese vakomana, Sadaki Club yevanhu vane mari haisiri inomirira zvido zvevanhu. Vanhu vanodawo kubvuta mavhoti evanhu namakatozvitarisa, because mukatarisa muZimbabwe yezvino izvika mapassport centers awanda kupfuura mashoko. Vanhu kana vachiona izvozvo vanodii kubvunza kuti ko vanhu ava muri kurega vachitora mapasipoti muri kuti vaende kupi? Iye zvino izvi nekuno kuSouth Africa kwakatotorwa senda yepasipoti yekuti vanhu vafile mapasipoti. Handizivi kuti muno muSadhaka kune dzimwe here nyika dziri kuitawo zvinhu zvakadaro, zvokuti ivo vanhu veSadhaka kana vari vanhu vari kumirira vanhu vanotadza kuzviona zvinhu zvakadaro, vagopa munhu wavamboti zvehaana kuvhoterwa. Sadhaka iri kuba mavhoti evanhu vakomana, mazviita henyu ndatenda.
Kana uchiona kuti Chamisa haana plani, ita bato rako wega, kwete kutarisira Chamisa. Zandi eba ega ane political party muZimbabwe. Manga anya atakaona panguwa yeSarudzo, vanhu vacho uye varipi vaikwikwidza, sei vasingamiririri vanhu parizvino. Pose panotaurwa havadi kutaura maringe naMnangagwa ari kutadza kutungamirira nyika, ari kutadza kupa vanhu mabasa. Vari kutaura nezvaChamisa. Ukaona uchiswera uchitaura nezvaChamisa wakarasika, nekuti Chamisa akakawadzwa kakawanda. Vamwe vanhu vari kuadhaputiwa pamusoro peChamisa. Saka moda kuti Chamisa aite sei varoi, mbavha, mapurisa, masoja vari against Chamisa. Saka moda kuti Chamisa aite sei.
VaChamisa vanoti havadi kudeura ropa hongu, tirikuzvinzwisisa. Chavanga tichitaona kubvunza vanhu ovhu kuti todii kana usisina plani zve, tovapa maideas kuti no, hatingarwino vanhu vane futi, tisina futi. Kana ivo vakabuda kuenda America kupi, Britain, vobva auya tagadzira nyika. Tozongoti Chamisa chiuya utongi chete, kusati rwino vanhu vane futi, tisina futi.
Masirasi kubasidhuse venapa, haini pfungwa dzangu ndinazvo kuti Sadhaka chingori chipoka chamatsotsi anorangana zvavo kuti aite zveugweregwere nokuuraya vanhu vachifumisa homwe dzavo. Vangauya kuZimbabwe kuzvakati haana kuhwina Sarudzo, saka nhasi wazogona kutungamirira bandiko rose reSadhaka sei achikonowa nyika yake. Sadhaka ndosaka Mugabe akazoti to hell with nothing, hapana kana nezvechipoka chipo chatikaimba nacho.
Makadii mhuri yeZimbabwe. Regai nditi chinhu chinondirwadza nechekuti hatigone kukunda, because vana veZimbabwe taita dambudziko remakaro rekuda kudya. Unoona kuti munhu anopinda kuti kwanzi tinoda kuita demo kana kuti shut down, asi munhu achirwisa Chamisa, munhu achinyomba Chamisa, osiya Monzora, osiya Hlabangu, osiya ZANU-PF, otanga kunyomba Chamisa, kutuka Chamisa, kurwisa Chamisa. Unotosha kuziva kuti munhu uyu dzakakwana here kana kuti dzirimo here mumusoro, kutokokorodza vanhu kuumba zvemaprivate group zvokunyomba Chamisa instead yekurwisana neZANU-PF, yekurwisana nemuwengi. Munhu oti bhizi kutuka Chamisa, Chamisa akanyarara ari kumba kwake. Tine dambudziko remaselfish man.
No kutendai vatereri nepfungwa dzenyu dzamatipa, ipfungwa dzenyu dzisinei nesu veStudio 7, isu hatina kwatakarerekera. Toenda kunyaya dzemitambo. Zimbabwe yadomwa sesangano rinofambisa mitambo nesangano rinofambisa mitambo yecricket pasi rese, reInternational Cricket Council, seimwe yenyika dzati dzine chido chekuti mukombe weWorld T20 Women's Cricket utambirwe munyika. Kana sangano iri rikafunga kubvisa mutambo mukuru uyu kubva kuBangladesh nekuda kwekusagadzikana kwakaita zvinhu munyika iyoyo munyaya dzezvematongerwo enyika. Zvichakadaro, chikwata chinomiririra Zimbabwe mumitambo webadminton chiri kuSenegal kutaura kuno kumakundano evechidiki under 15 kusvika 19. Tichakupai zviri kubuda kumakwikwi aya mangwana. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi tisingakanganwi chirongwa chedu cheLive Talk na8pm patichange tichikurukura nezvemusangano weSADC Summit uyo wange uchiitwa munyika ukapera mukupera kwesvondo, uchipa vaMnangagwa nehurumende yeZimbabwe husachigaro hwesangano iri kwegore rinotevera. tabva tasvika kumagumo echirongwa chanhasi. Anokuonekai nemufaro, ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC.